manera akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu mbudzi 22/2017 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvi zvindabva kune vari kucelebrate. Ndichori kusina noise ndikuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine tanziro yekuti vanhu vane zvava kutotarisira.
Vakarwawo ndiri sununguko vanoti vanhu ngavafare asi vanofanira kuziva kuti havafaniri kukanganwa chazuro nehope mushure mekunge vamugabe vasiya basa
ari zvino ari kutonga ndimupoko kuzikumbiriro remutemo rinotaura kuti izvo kana purezidendi akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora saka papasara one vice president chete zvoreva kuti ndimupoko but mupoko uyu anotonga 90 days kuri kusvika pekuti zvanhu yapa zita kuna Speaker of Parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu saka zanu ikaendesa zita mangwana mutungamiri wedu ndimunangagwa ndiye atoo kutotonga iyi
vabiti vanoti pari zvino vapelekezela mupoko vanova mutevedzeri vanga vari mutevedzeri wavamugabe ndivo vari kutungamira nyika kusvika bato rezanu pf razivisa mutauriri wedare reparamende munhu warinoda kuti atungamire iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti nhasi vari kuzozivisa nyika kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakasiya basa nezuro mushure mekunge dare reparamende rainge roumba komiti yekuvaferefeta kana kuti kuvaita impeach kuti vabviswe pachigaro. Asi munyori wezvemitemo mubato rezanu pf vapatrick chinamasa vanoti vaimbova mutevedzeri wavamugabe vaemarson murangagwa vachadzoka munyika nhasi kuti vatore mhiko yekutungamira vamunangagwa vatendawo mhuri yezimbabwe kumashoko avatumira kuvatori venhau nekubvisa vamugabe pachigaro vakati vanhu vanofanira kushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire Asi munyori musangano revakarwa hondo vaVictor Matema Danda vanoti rwendo ruchiri rurefu.
Ndiripo paverengwa tsamba naSpeaker weParliament saka ndiri kuzviziva kuti vasiya basa vamugabe.
Mazvitambira sei?
Ndazvitambira sei new challenge. New challenge pakuti zvakaoma safeguarda victory kudarika kurwa. Kurwa kuri nyore pane kuzochengetedza nekuzadzisa zvido zvekurwa saka ini pachangu instead maybe yekucelebrate nditori nehomework yekuti saka zvinozovei zvinozofamba sei ndiri kuona zvangu excitement iri mune amwe mapolitical players maybe vanga vasati vajoina politics kunana 1980 patakamboita kufara kwakadai vamwe vanenge vatove reckless and so on asi challenge yatave nayo yezvino ndeyekuti taisa culture yekuti vanhu vezimbabwe kunyange vakapesana pamafungiro nemaitiro asi kana vaona nyoka yapinda mumba vanobatana voirwisa saka izvozvo ndozvautozongoitika kuti nenguva inotevera kana vanhu vakasashanda vanongopedzisira vabiswa nenzira imwe cheteyo iri kundinetsa ndeyekuti taenda kunozvima takawanda sezimbabwe pakudya tichange tiri tese here ndatimboti zvinodyiwa zvacho zviripo saka mibvunzo yandisati ndapindura ndofunga handisati ndapindurika pairi kuda ndichazopindurika kana president vari kuuya vamisa cabinet yavo ndinoziva kuti iye zvino vamwe vave kutotanga patronizing and so forth and kutopretenda kuti ata takati nemi mdara zvazofamba zvakadai ende takatambura in the hope of getting post saka atidi kuti tione mistake yanga ichitwa naMugabe yeku satarisa kuti munhu anokwanisa here basa izvi zvino zvakaoma iwe kana uri mutungamiri dzimwe nguva unofunga kuti munhu andiri kupa basa zvaanga achiita nezvaanga achiratidza ndozvaanoramba ari iroro rinosvika roita gororo unogona kupedzisira wobhulemewa nekuda kwemunhu iye saka ndinoona mutungamiri ari kuuya ari munhu ane basa guru randisingazivi kuti anoriburitsa zvakanaka sei nemhaka yekuti ndo ari key pekuti timu inoestablishwa ichave neinganzi cohesion here nyika inoiona ichiti kudii vanhu vedu vakuongorora nemhaka yekuti tavasunura mazito zvasiyana nezvekuma1980 and so forth saka ndinofunga kuti purezidendi Mnangagwa pari zvino munhu anotori neheadache yekuti apa ndopamisa sei apa ndopamisa sei nyika haina mari yakapera and zvakawanda zvakapedzwa mari dzakatorwa dzikanoiswa kunana Hong Kong kunana toita sei kuti zvidzoke zvinhu zvese izvozvo saka inini ndozvanda izvozvi zvindabva kune vari kucelebrata nditori kusina noizi ndiri kuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira and zvinoda kuti maybe first 100 days zvinhu zvinge zvaakutaridza kuti zvinodii kana kunyange kwozoendwa kumaelections vanhu vange vaona kuti pane mapositive signs saka izvino pane dambudziko semuzano PF pane dambudziko even rekubatanidza pati yanga yaondongwa nevakare vaenda
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvazvipira kurara muAfrica Unity Square nhasi kusvika vaMugabe vasiya chigaro kuti tinzwe zvaitika apo vazozivisa kuti vaMugabe vanga vachizosiya basa regai tinzwe kubva kutorerwe nhau Patricia Mudadigwa.
Amai Nyarai Mabhoko vanoti vazadzwa nemufaro mukuru nekusiya basa kwavaMugabe. Amai Mabhoko vanoti vaMugabe vanga vave nemakore akawandisa vachitambudza vanhu.
Ndiri kunzwa kufara nekuenda kwaita purezidendi nekuti vakatanga kutonga mai vangu. Inini ndikabereka vana vangu nanhasi vanga vachiri kutonga ngavaende ende hatitadi kuvaona tangatitambudzika makore etsawo. Iyo zvino nesetijezi vakatanga kutonga nekuberekwa ngavaende vaMugabe ngavaende tafara nekuenda kwavo. Tafara nekuenda kwapresidendi Mugabe zvaita mari yakuuya mahisa takurarama zvakanaka muZimbabwe.
VaGladwell Barnford vanotiwo vava kutarisira kusimudzurwa kweupfumi nekuuya kwevemabhizimusi munyika.
Tiri kufara nekurizaina kwaita Robert Gabriel Mugabe nekuti tikuda zvinhu zvakashanduka tikuda ikonomi iri stable tikuda mainvestors kuti auye isi tiri vanhu takadzidza asi hatina mabasa tanga takutoita zvimwe zvinhu zvisina kukwana vanhu vazhinji vakoma nevanin'ina takabvisa madrugs kuti tibvise frustration nestress yanga ichitinetsa nekushaya mabasa. Mugabe atogona because dasina kudaro nhasi tanga tiri kudzokera kumba taida kunomufosa ikoko anga ari ikoko asi tinotenda Mwari kuti vadayira munamato yedu tikuda kuti ikonomi ive stable mabasa auye ndo zvatiri kushuwira izvozvo.
Kuenda kwavaMugabe kwafadzawo vatatenda tavasiva.
Ini ndinodzitatenda tavasiva ndinogara kuHatfield muno muZimbabwe. Ini ndafara chaizvo nhasi because tanzwa kuti vaRobert Gabriel Mugabe vasaina vaenda endai musadzoke musadzoke futi. We are so excited tiriri kufara nhasi mafaro kuAfrica Unity Square tichafara kusika tadonha nekufara nokuti comrade Robert Mugabe vaenda endai musadzoke tiri kufara nyika yese iri kufara nhasi.
mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa show vati vari kutarisira mutungamiriri anowanisa veruzhinji chekubata.
Tafara zvikuru noDrobat Mugabaenda sikuda leader anouya anotungamira food on the table kunyanya kuvanhu anoema welfare evanhu mabasa kuvanhu vana kuzvikoro everything. I think pakadaro is good. Inangu hadzina leader andoda kuti ndichinominate, but ndinongoda leader ane maqualities ekulida munhu ekulida nyika kuti nyika yedu iende kumberi.
Mushare Sekaistole vati mushure mekushungurudzwa kwemakore mazhinji nehurumende yava Mugabe, nhasi vari kufara nekuti vasunungurwa. Blessing Mujuru waudze Studio 7 kuti vanga vasingambozvifungiri kuti vaMugabe vanga siya vega chigaro.
Ndakati ndazvifungiri tikutobva kubasa ndopatanzwa mabhera kurira kuti haa zvaita ndizvozvo.
Kusiya basa kwaitwa navaMugabe kwava kureva kuti vakadzingwa semutevedzeri wavaMugabe vaEmerson Munangagwa vave kutora basa ravaMugabe zvichitevera chisungo cheZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kwaMutare uko kuna Lloyd Amoyo kuti atiudzewo kuti vanhu vatambira sei kusiya basa kwavaMugabe uko.
Mumwe vagari kwaMutare varamekita pera vanoti utongo waMugabe wange honetsa nyika yose.
Ave ndadofara ndowarizaine ndoda waMugabe wakwatinetsa munyika munomu. Tarogona masoja akanaka sereji ende wagona zvakanyanyisisa. Tikupara taba New Zimbabwe new beginning ende mabasa ese akuvhurika pari zvinoko. Tikutofara kuti tinoda mabasa akawandisa. Tumabatumiro na tauta ufura maji nitoe gamaji nodi masoja hati basira muna anga neto nda akari chikuwa mboshe munu jaje.
Vashuwa pejo vanoti kubuma kwa ita wa Mugabe kusia basa chini zvakanakira nyikamu. Vapatrick Chiso vanoti kuvapo kwa Mugabe kwange kwakasungira vazhinji mikana yokuita zvinofambira mberi.
Kune vamwanhu vakadzingwa basa vaigonogadzira nyika but vaingodzimba zvisina musoro saka izvanaka mai ngatiipamberi nekugadzira nyika ngaagadzirisa zvese zvainesa samare munyika ta mabasa ta mabasa onai ana arineseka Zimbabwe ngazvigona kuti ngatitoti garwe ngariite zvarinoita ngariite mabasa munyika rogadzira zviro zvogadzirwa kwete kuti mari dzinongotorwa dzichingoenda zvisina musoro.
Vaivanzi Gore vanoti vose vakange vatizira kunze nekuda kwekudzvanyirirwa kwaMugabe vave nemukana wekudzoka munyika kuzoshandira nyika yavo.
Nakudanaka vanhu vese vakatiza vakaenda kune nyika dzese kuda kutiza nyaya yaMugabe dzokai kumba tuyatigadzirise nyika yedu zvakanaka hatisina chinhu chekuita pamunomo aenda aenda Mugabe mabasa ngaaite Mugabe amama uya kumba vana vese uyai kumba vanoita kusouth America uyai kumba chouyai kumba izvozvizvi tatenda.
Vanesumberi vanoti vava kutora mbudzi 21 sezuva rerusunguko rwenyika yeZimbabwe. Amai Alice Dure vanoti vari kupemberera kwazvo.
Aiwa tiri panguva yekufara nezvaita president kurapa taa
Zuru Maneru, wakapaza chitoro chechopisi chinova chavambekele zela mboko au vayembo vemtewe zere wa Mugabe. Ndaka mila sito sebe mamtare dini iloida moyo.
Kuseyao nyaya kusia basa kwa vamugabe tabata wa mtungamiri webato rinopikisa re People's Democratic Party vatenda ibiti.
Tukundu kwa kufara, kana kufamba kwa tisa manya tisina kufeka nasi. Nasi mkucha basa kwa mapenzi zaka wanda marari mungu zo upenzi ukufara. Tukufara kuti babala razo tile gire rao, saka nasi kumbufara. Mangwana tisha tama tambu zikuwa kwa wanda, vachawa yalancha bizuti vachaita sei. We are ringoro zavo zinefuti ya bizuri vachaita sei, but for nasi we are happy. Tomorrow we fight tomorrow's problems tomorrow. And our challenge ye kuti tisada kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete to build an inclusive society. We tatrakidza pasi rose, we shown the whole world kuti togona kuita zvinhu zvedu tichiteedzera mutemo, tisina kuurayana, tisina kunyanyotukana, we can do our things in a peaceful way. So taita example, icha start kwa nye laka funda, vanoita politics, ne political studies, makorano uya, asi nasi tukumbo faro. Mangwana atisha rova na nye lacha weheva wako. Entuta kumeka shua kuda, hakuna mweze, munu achaita Mugabe, munu. Hakuna zemu achaita nyika ino mpoketi yake, tunumdambura kunyanyanya zataka ita msatati mmastriti emu Zimbabwe.
Tindiana harukutunga mira nyika pari zino, uye zino zofamba siye tishenda mbedi.
Kari zino harukutunga ndimpoko. Kwa zibumbiru ule mtema rota wakuti izo, kana president akafa kana takarizaina. Angari last acting vice president ya anotora. Sika papasara one vice president tete, sore wa ndimpoko. But mpoko ya anotonga 90 days urugushika. Pekuti zanu, ya pa zita kuna speaker of parliament kuti mtunga miru edu ndi uyu. Saka zami ikaendesa zita mangwana jiti mtunga miru edu ndi mnangagwa. Ndiya ato kutotonga ye. Kune kwa ngomiru ya cheru taji tuwa sway in na chief justice. So that is going to happen, I'm sure, before Friday. So ngwe nandia aru kutonga, but even though azata ane matongo.
Saka vampo kwa mbatini nozo fambis kwa senya yao. Zanu pia finu fana ngwe tamukatime mazwa 90 ayachete.
90, but 90 ka minzu unuko na wita within the first 5 seconds, within the 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, you don't have to wait for 90 days. Konsuye nongo jere, within 90 days, zipa izita. But the assumption in konsuye, ndi uta a party, ichi ada uta congress ya yu, yuzo pa zita yu.
Upfumi wenyika unenge usina kumita zvakanaka, vabiti chii chinga iti kwe kuhugadzirisa sezo wa Mugabe asipo kudai?
Hapa kutoda nyanzu, ita kutoda kutiti tidile nema structural issues, chekutanga pachaita challenge ye budgetary support, pachaita challenge ye macroeconomic stability, pachaita challenge ye ma huge expectations. Kwa wanda wana kututarisero taasa, topera, tatomi independence, but you and I know kuti as we work like this. So the economy is going to be a nightmare, but it's not impossible. But pachada shangwiti zinosenza.
Vamo wari kuti pano mboda kuti pa umbwe hurumende ingafano bata matomu imima mchiti national transitional government ne zvakadaro daro. Ndo zinofanira kuitwa era hapa kuti zvinhu zvifambe mukugadzirisa matambudziko ese akasangana nenyika.
Ya izvo tobvumira nazvo, ndo zvatakabvumira naisu kuve MDC Alliance. Tobvumira nazvo nokuti hakuna ba shasha ingati inozvigona yega iyi. Tezvekutobatanidza toisa musoro pamwe chete semaZimbabweans. Tokumbira vari zvemari kuti tinhingine tifambise nyika yedu. So it's going to be a challenge, but it's not an impossible one. But none of us can think that they can go alone.
Tabatawo vaimbo vamuteedzeri wemutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara.
Nhasi izuva guru muZimbabwe. VaMugabe vasiya basa. VaMugabe vakatonga Zimbabwe for 37 years. Vanga vagarisa pachigaro. Uyezve vanga vauraya nyika yedu. Saka tafara chaizvo kuti VaMugabe vadini varova pasi. Asi chikuru ndechekuti toisei VaMugabe vaenda. Zuva ranhasi ndechekuti ngatigadzirei nyika ine matongerwo akanaka. Ngatigadzirei nyika ine upfumi hwakanaka. Ngatigadzirei nyika ine mabasa, nyika ine zvipatara, ine zvikoro zvinoshanda. Saka basa guru ratotanga nhasi paenda VaMugabe. Yes, tiri kufara, asi ngatisafarisa pamaningi. pane basa apa mberi apa nekuti mukana wauya kuZimbabwe mukana ugadzisa nyika yedu kuti sarudzo dzedu for example wesarudzo dziri pachena ikonomi yedu iwe ikonomi yakasimba ine mari yayo upfumi hwedu hweupfumi hunoita mwana weZimbabwe awe nemagariro akanaka saka ndiri kuti izvo nhasi harisi zuva rezanupiyefu izuva remaZimbabweans ose vanhu vakaenda mustreet takaenda mustreet musi wesaturday hatina kuendera zanupiyefu pahwi takaendera Zimbabwe takaendera kuti ngatidzingirei vamugabe pachigaro tigadzire nyika saka vana veZimbabwe ngavabatane vasimudze nyika ive nematongerwo akanaka matongerwo anobatana nenyaya rebumbiro remutemo matongerwo akajeka ekuti nyika yedu iende mberi
saka zvii zvingade kuitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ya muzvinafundo mutambara
chekutanga inyaya yematongerwo enyika panyaya yematongerwo enyika tiri kuti ngatigadzirei mitemo yesarudzo mitemo yemiziya mitemo yakashata ngaibviswe munyika vanhu ngavasharudze vatungamiriri vavanoda muna 2000 muna 2005 muna 2008 muna 2013 sarudzo dzedu dzanga dzakasviba ngatigadzirei nyika yedu kuti sarudzo dzedu dzive dzakanaka vanotongamira Zimbabwe vanotonga Zimbabwe vave vatongi vakabva kuvanhu chechipiri inyaya yeupfumi ngatigadzirisei upfumi hwedu kuti vana veZimbabwe vave vanova neupenyu hwakanaka zvikoro mabasa zvipatara minda zvese izvozvo izvi zvinoda kuti zvive zvinogadziriswa kuti zvaitika nhasi zvive nemeaning zvaitika nhasi tagadzira Zimbabwe itsva
Professor Mutambara vamwewo vari kuchema chema kuti tinogona kupembedza nganga neinobata mai vachiti vamunangagwa kuti vawandudze zvinhu zvinogona kunetsa zvakare
inyaya yakanaka iyo vari kutaura iyoyo ndosaka tanga tiri muno muZimbabwe tichiedza kuti chatiri kubvisawo mugabe izvi hatiri kubvisawo mugabe kuti vamunangagwa vapinde ba hwi handizvo zvatiri masisi muno tichiva muZimbabwe tiri kurubvisa kuti vamugabe vaende tigadzire nyika yakanaka saka tinodayira kuti ivo vamunangagwa kana vapinda vaita president nepati yavo vatanzwisisa kuti aiwa kuenda kwamugabe haisi nyaya yezanupiyefu chete some of us inini pandiri panapa takarwisawo vamugabe kubvira 1987 30 years
vaimbova mutedzeri wemutungamiri wehurumende muzvinafundo Arthur Mutambara vari parunare muHarare makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave zvichakadaro vaimbova mumiriri weamerica muZimbabwe vajohny carson vanoti havana kushamisika nekusiya basa kwavamugabe vachiti zvange zvave pachena kuti utongi hwavo hwainge hwosvika kumagumo
I'm not totally surprised by what has happened in the last 24 to 36 hours. I expected after the military intervention that it was only a matter of time before he was actually removed from office, either by the military or the party or the parliament. And I think all three have worked together to bring him down. His resignation today is an important milestone in Zimbabwe's history.
Why is it important?
Robert Mugabe has been in power for 37 years, one of the oldest leaders in the world to today. He was, in fact, the George Washington of his country.
mutauriri vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaJohn Carson tichitaura navo vari muno muWashington DC. Zvichakadaro mutauriri weState Department muAmerica muzvare Heather Newitt vati vanotarisira kuti Zimbabwe yave kutora gwara idzva uye kuti ichaitawo sarudzo dzakachena nekusiya chigaro kwavaMugabe.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections. What they will do in the meantime is what we hope. We continue to urge unwavering respect for the rule of law and for established democratic practices.
His house arrest by the military last week as a coup or not?
Well, I think what we saw was impeachment proceedings, they had discussed that, and he made the ultimate decision to resign. So that's what I have. Those are the facts that I have before me. Those are the facts that I have to share with you.
So you can't address what
you know. There are certain. I'm not gonna take that bait.
Mutauri weState Department muzvare Heather Newitt. Ko vechidiki vanotiwo kudii muZimbabwe nekusiya basa kwavaMugabe. Tabata muzvare Maureen Kadema-Unga.
Ndine mufaro mukuru andizvire kuti kurota here kana kuti zviri kuitika sekuziva kwako ndiri mumwe wevanhu vanga vachibvira shandiko kwemakore akawanda tichiona zvizhinji zvanga zvichiitika munyika medu zvinosanganisira kudzvinyirirwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwozoti nzarawo zvayo yakangozvimirira nenyaya yehurumende yanga isingafambise basa rehurumende zvakanaka koti nyange iko kungotaura chete iwe kunge uri muamerica uchibodhira chauri ipapa nyaya yekuti mamedia freedom kwanga kusina zvakawandisa zvatanga tichiita tichimbunyikidza asi takaramba takashinga takangoti saka kwandiri pandakanzwa nezuro kuti aiwa mukuru uya azoresaina ndaitova ndiri padyo nepaparliament tiri pakati pekukurudzira mamembers of parliament kupasapoti kumamembers of parliament kuti ndavaenderere mberi neimpeachment and ndakafara ndine mufaro wekuti handizive kuti ndinoita se ende takanyanya kundifadza ndechekuti ndichinzwa nhau idzi ndakabva ndanzwa ruzha panze seharare yese vanhu vakapinda mumigwagwa ende vaiva mumigwagwa kunyanya vaiva vana vechidiki nezuro mausiku vachifara kuti tisu tine ranhasi redu ranga rakazodiwa nemukweguruyu asi ramangwana redu rakuraitisa kuzava nani aiva zvinofadza
imi sevechidiki kudai zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa mune ramangwana
tichitarisa ramangwana riri zvino zvinotangouya ratingati short term plan isusu zvatiri kutarisira takanzwa kuti vatozamupf rakataurawo kuti sezvo vabatisa mukuru wavo savabatsirana kuisa mukuru anga ari wamukuru webato vavo zvakare vane mumwe wavakuisa pari zvino tichienda kuelection saka isusu chatiri kuda ndechekuti tichibva tataenda chimbi nyaya yekuti maelectoral reforms aitwe kuitira kuti patinoenda kuelection gore rinouya tipinde mumijawo yemakwikwiro aya munhu wese achikwanisa kuzvikampenera munhu wese achikwanisa kuunganidza vanhu vake nokutaura zvisina kurohwa zvisina kumbunyikidzwa baso rezimbabwe electoral commission richiita basa raro risingaudzipi zvekuita saka tiri kungotarisa kuti zvakawanda zvichachinja
muzvare Maureen Kadema-Unga vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vanhu ngavafare nekusiya basa kwavaMugabe asi vasakanganwe chazuro nehope. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti vachazivisa nhasi kuti ndiani anenge otora chigaro chavaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 pawebsite yedu inoti www.voanews.com. ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.